Vajitaura pamusangano wavaitane nengo ze Zimbabwe National Editors Forum Harare, munyori mkuru we Zimbabwe Council of Churches, Dr. Kenneth Mutata, vati vapepeti nevatori venhau pamwe nevedzisvondo, vanofanira kufambisa mashoko anovaka nyika. Reverend Mutata vati apo zviri pachena kuti vanhu vemuZimbabwe vanoda kutaurirana nekushanda pamwe chete kuti nyika ibudirire. Pane vamwe vasiri kuda izvi, uye pane vamwe vatori venhau vave kupembedza vanhu ava.
Kutanga nechokuti nhau dzatiri kuwana dzinotyisa, nokuti unowana kuti dzimwe dzachona dzakazara nhema, dzimwe dzachona dzinenge dzakaexagerata, dzakapfuudza, dzimwe dzachona dzinenge dzakaviga dzimwe nyaya. Ndiyo nhamo yataita isu vasevanhu tinotarisira kuti information yedu tinowana kuvatapi venhau. Nhamo yataita ndeyekuti vatapi venhau vazhinji vapinda mumaonero ematongerwo enyika, zvokuti ivo chinangwa chavo chokuti vape vanhu information yakakwana achaiwa.
Vati tariro yavo ndeyekuti vatori venhau nevapepeti vadzo vachaita basa ravo nemazvo apo vanhu munyika vari kuedza kutaurirana nekugadzirisa matambudziko ari munyika.
Shungu dzedu ndedzokudai vatapi venhau vaita rediscover their mandate, nekuti chavo ndechokupa vanhu information but would decide kuti vanodii neinformation. Information inenge yaitwa researched, information is objective. Ndo zvatinongoshuvira kuti vatiuyisire, nokuti kuti tivake nyika tichienda kumberi tinotsvaka vatapi venhau vanenge vachipa vanhu information yezvokwadi kuti vanagogona kuita madecisions.
Mupepeti webepanhau reThe Observer vaBarnabas Tonjana vati vanotambira maonero eZimbabwe Council of Churches, uye vane matanho avari kutora kuti nhengo dzisangano ravo dziite basa sezvinotarisirwa neveruzhinji.
Mashandiro atinoita isu sevapepeti venhau haasati asvika pakashatisisa tichitarisa panguva yekuRwanda nezvaiita vapepeti venhau nemama radio stations neyakadaro. So isusu tinokwanisa kunge tichitadza pamwe tichigona pamwe, asi hatisati tasvika palevhel iyoyo yekuti tikuchidzira kana kusimudzira kusawirirana munyika.
Mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vaudza Studio 7 kuti zvikave zvinosuwisa chose kana paine vatori venhau vanonyora nhau dzinoparadzanisa vanhu munyika. VaMudzengi vati pane zvikonzero zvakawanda zvinotadzisa vatori venhau kuita basa ravo nemazvo.
Katara muchaona kuti vamwe vatapi nevapepeti havasi kupiwa mibhadharo yakagadzikana, saka kuti vararamevo zuva nezuva vanogona kuguma vapinda muhombodo dzevemabhizimisi nevezvematongerwo enyika, asi pane kumwevo zvimwevo zvinonzwa nokukara.
Reverend Mutata vati mwedzi unouya varonga musangano uchapindwa nevemapato ese zvematongerwo enyika, vedzisvondo nemasangano akazvimirira, uchaziva kuti nhaurirano dzekuti vanhu vabatane nekushanda pamwe dzingaitwe negwara ripi.
Vakamirira madzishe vanenge varipo, vakamirira macivil society vanenge varipo, vakamirira macaptains eindustry vemabhizinesi vanenge varipo, nevatungamiri vemakereke vanenge varipo. Saka tinenge tine unenge uri musangano mukuru wakanangana nenyaya yekuti titi vatungamiri vose ngatitarise kumberi negwara rimwe chete.
VaMutata vati kunyange hazvo sangano ravo riri kukurudzira nhaurirano idzi, pamutemo havana mvumo yekutungamira nhaurirano idzi, uye vanoona sokuti Commission yeNational Peace and Reconciliation Commission ndiyo yakakodzera kutungamira nhaurirano idzi. Vati zviri pachena kuti vanhu vanoda nhaurirano nekushanda pamwe chete kuitira kuti nyika ifambire mberi. Zimbabwe Council of Churches yakamboedza kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vataurirane, asi izvi hazvina kushanda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.